asiraiungarire zuvare kuti maoption flows avhure asi vatanga nekuvhura kumaguta tiona maoption flows tinoona kumasmall town varimi tanga taenda nemarori tinomirira nhasi vakatiriko tinoira kumangwana maflows achivhurwa tombotengesawo maprime edu kuitira kuti tiimbowana mari yekubatsirika mukugadzira vashandi nemamwe makosi atinotanga tasangana nayo timukati mesaka ndipo patiri asi tazva mangwana ende mapuraizi sezvezi zvari kutanga anombotangawo akachitifadzei saka tiitazirwo mangwana pamwe tinotengesofodya yedu tanira kumatridilazvifty zvichiendawo kumusorosoro ikoko
tinoona kuti nhasi vatanzi vanga vari kubhadhara mari yakati kwirei kubva mwaka wapfuura zvinobatsira here imi vari kurima vari kunzvimbo diki sekunana karo ikoko
ya zvinobatsira mapuraizi akati kwirei kudaro sezvaari kuisa nhasi anga ari mumafodhilazi kana akadaro anotipa kuti varimi tive negoro rakawanda tive nemaprofits edu obva atikwirei zvikadaro tinobatsirira semurimi tinenge takwirizirwa ndo zvatinonyatsasira sezvo tobvako munoona kuti tivevhery capital intensive crop inoda mari yakawandisa kuti tinge tichirima kunosvika panguva yekunoikohwa zuva rega rega unenge wakabata mari saka kana vachinge vadaro vanenge vatatsigirwa zvakanyanya uye tezvida kutenda kunyanya kutimb inovaigovernment board rinoona nezvekurima kwefodya nekutsigira nekumiririra varimi
taona iro sangano retobacco marketing board richitaura kuti pane hwaro hutsva hwavari kuti biometric regulation mungatitsananguriro kuti ndezvipi zvinorevei
pabiometric hasati nyatsizvisa ati vari kutanga kutidisarinpe biometrics ine tsingori nemagrowers number egore rakapera asi urongwa hutsva hwati kana huchinge hwasvika tivasanga vachitidzidzisa kuti tinenge tichiita sei pamabiometrics registration avari kutaura
mungati imi semurimi muri kunzwa sei kuti yatingati mwaka wavhura pari zvino
hani semurimi tiri kubva kufara chaizvo kunyanya nemapuraizi atatasana nawo aya aritaura mafodhelayo akatanga nawo aya sevarimi tinobva tanza kusununguka tobva tanza kukurudzirwa uye toziva kuti gore rino kana tikange tichitengerwa fodya yakanaka tinopinda mumwe mwaka munowani takatozvitigira takatinga mafetiraiza nemishonga yakakwana nekuti tinenge tatengerwawo fodya yedu nemutengo wakanaka unodadisa uye unotipawo simba rekudzokera mukati mumunda